Rudo yirorwa. Takapa tese mumandaga, pataka tangira dijigwiza makaza baby. Pandari wanda mumashanga, dijikutaimira kuti ndisaonekwe na daddy. Ausandisiye nekuti kwatakabva kure, usacheuke kumashure, jimbo uya nikubabure. Ndiye kandinonzwa kutya, uya pedyo neni tikurukure, tondera kumashure, uchiti slide birire ndikure. Zvakatanga semafani, tiri kumusha patakasangana mubani, kuchifudza mombe mbiri. Ukati minduru icha uya after 2 months nikagumirira kumakura ndai uya usinga ndipe chance nikambokuchemera pataka pati nokuziva tiri vaviri manai ngove slai pasina mbiri hauna kundidira gauro kana maviri dorudo rwechokwadi ndizvo zvazviri usandisiye nekuti kwatakabva kure usacheuke kumashure jimbo uya ndikubabure ndiye kandinonzwa kutya uya pedyo neni tikurukure tondera kumashure uchiti slide birire ndikure wakura wapinda mutauni hauna kumakisa bodo kutora unhu wekuplus 44 pane chimwe chinowani handiditi chayemapoto ndoda zvitaurwe loud pamicrofoni kuti vakutorana vanhu vakaungana kosha vabereki vedu kunzwana nawo chave mai vevana zviri pamutemo wemaereda kuchata kwaslai nababra usandisiye nekuti kwatakabva kure usacheuke kumashure jimbo uya ndikubabure ndiye kandinonzwa kutya uya pedyo neni tikurukure chondera kumashure uchiti slide birire ndikure usacheuke kumashure jimbo uya ndikubabure ndiye kandinonzwa kutya uya pedyo neni tikurukure chondera kumashure uchiti slide birire ndikure.